Mapfumo uyo ange ari kuAmerica kwemakore gumi nemana anoti akabuda munyika nekuti ange asiri kufara nemabatirwo ange achiitwa vanhu pasi pehurumende yavaRobert Mugabe.
Mabatirwo aiitwa nyika inoi akanga asina kunaka. Munoona kuti utongi hwakanga huripo hwanga husiri utongi hwakanaka. Utongi huri one-sided. Une dictatorship mukati.
Mapfumo uyo acharidza kuGlamis musi wa28 kubvumbi anoti anogona kugara munyika kana vanhu vachida kuti aite izvozvo. Mapfumo uyo akambopumirwa mhosva yekuba motikari anoti haana kana mhosva yakapara.
Motikari idzi dzakatoshaikwa nenyaya yecorruption yekuitika munyika. Handi hapana munhu akauya achiti ndamirwa motikari. Hama yangu ili munhu anonzi Simba akatodaidzwa nemapurisa emunhu kunzi uya utione motokari dzamukanya. Tashaya munhu auya achitichi ndakabirwa motokari, uyai mutore motokari dzake idzi. Akasainiswa mapepa vachizoenda kechipiri kuti vanozoona kwadziri dzadzatengeswa nemumwe mupurisa. Handii maona kusa ndio corruption yatiri.
Mukuru anozvofambiswa kubasa ramapfumo vaAustin Sanda vaudza Studio 7 kuti vanogona kuti mapfumo aende kuulawayo masvingo mutare nedzimwe nzvimbo kana pakaita mukana. Mapfumo akatanga kuimba kare dzimbo dzechimurenga achishandisa madimikira nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudla.
Yavande, yavande. Tinga taura nezvimwe chete.